Ask the MP. Ask the Right Honorable is in the hot seat. Ask the MP. Ask the MP. With Farai on ZFM Stereo.
It is a very good evening to you, and welcome to Ask the MP here on your favorite radio station, ZFM Stereo. We're broadcasting live from our studios in Newlands. I'm holding fort for Farai Mwakutuya. My name is Perfect Hlongwane, and in tonight's program, we're going to be focusing on the 2019 national budget to be presented by the Minister of Finance and Economic Development, Professor Mthuli Ncube, in a month we're just getting into. And we are going to look at the national budget and its relationship with gender issues, how it affects gender issues, and a whole lot of issues around that. So we saw it fit to bring into the studio tonight members of the Parliamentary Women's Caucus Committee, and I have here Sibusiso Buta, good luck Kwaramba, and sorry, I didn't quite get your name, sorry.
Josephine Shaba.
Yes, my apologies for that. So as we are going to be starting our program, let's begin with, I'll start with the chairperson, am I correct? Let's begin with expectations that you have as women. What are your expectations? What do you expect the budget to have to as it's going to be presented? What are the priority areas that you're expecting from the budget?
Budget kutirire rinotarisa zvikuchemo zvemadzimai kunyanya. Tinoda kutarisa masocial services kuti kuzvipatara madzimai ari kuwaniswa mari yakakwana here kuti vaiwanokwanisa kunorapwa. Kune zvirwere zviriko iye zvino cervical cancer. Tinoda kuti dai kwaiswa mari yakawanda kuitira kuti madzimai vanokwanisa kunge achirapiwa vachinoongororwa. Kuchitengwa mishini kuti vanhu vanga vachinyatsotarisiswa kuti chirwere chocho chakabatwa early zvinoreva kuti chinokwanisa kunge chichirapiwa pano kuti madzimai anga achigara kumba kusina mari inoiswa kuzvipatara kuti vava vanorapwa zvakanaka. Totarisira zvakare kueducation yevana. Takatarisa nyaya dzebeam. Pane nherera vana vasina vabereki, tine machild aided families. Totarisa kuti mari ngaive inoiswa ikoko kubhimu kuti vana vedu nherera vava vanokwanisa kuramba vachidi vachienda kuchikoro. Tinoziva kuti vana vazhinji havasoenda kuchikoro nenyaya yekuti mari hurumende haina kuisa mari yakakwana kubhimu. Vana vakaenda kuchikoro vanenge vakutarisirwa kunzi ngavabhadhare mari ngavabhadhare mari kana yebhimu yazouya vozonzi tokuzosere mari yenyu, zvinova zvinhu zvisingaitiki. Tinoda kuti vana vange vachiona mukana wokuti vava vanoenda kuchikoro. Parege kuva nenyaya yekuti vana vasikana kana vana vakomana vanonzi havaende kuchikoro. Izvi zvinozokonzera zvakare kuti kuite maearly marriages when children drop away from school. Vakumba vataona vana vakuzopinda kumadrugs, vakuroorwa nguva isina kukwana. Vabereki vanenge vangoti aiwa kana ngavaroorwe nokuti vanenge vasinawo zvokuita. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinotinetsa izvozvo.
I'll come over to you. Kuyini likukhangelileyo as MPs, women MPs especially, nxa sikhangele ibudget that the minister is going to be presenting?
Ngiyabonga ngethuba omphelona. Okwakuqala, thina njengabomama abasephalamende ikakhulu sikhangele indaba ye-farming. Sikhangele kakhulu ukuthi ku-farming omama kaba-benefiti kangaka ngenxa eyokuthi khona singakhangela i-government kule command agriculture. I-command agriculture i-focus yayo kakhulu ikhangele kuabema-A2. Then i-A2 ungananzelela omama ukuthi bangaki abalamaplazi abaku-A2. Sithola ukuthi they are all men. Bengabobaba benjalo sesithola ukuthi
omama gabala lutho iskimwe ye command agriculture ithola ifunding enkulu ngakuthiwa igovernment layo kuma allocation of farms ngabe inika omama labo belama plaza amakhulu kanti singasithi i women empowerment ezwayo but sathola ukuthi ku farming omama bafuqelwa kuma A1 and communal lands okutholakala khona ifunding e presidential input and ngathola ifunding leyana layo I manage wakuhle wathola ukuthi omama bona laba bathola baphiwa inhlanyelo namhlanje ifertilizer yabuya ngekugcineni kwesizini so thola ukuthi empowerment yangkhona ingapi khona pho mama bayelokhu bethwala nzima bengalalutho so i-government kayikunanzeleli kakhulu ukuthi omama sibaningi ngapi ngoba ifunding ye-command sikhanya ukuthi ngawuthi ayikho khonapho okulapho umama abane or else ungangconela i-extend ibe ngapha izoncedisa la kuma-A1 labe-communal lands emakhaya lapho okulabantu abaningi labo mama labo fela ama-widows le ntandane ezifelwayo ezigcinwe ngogogo sikhangela ukuthi khonapho ngabe lakho okutholakala khona ama-inputs lawana amaningi aphiwe abantu bona laba abayibo kumele bephakame khona beyaphakama phela ilizwe likhanye ukuthi seliphakamise omama labo ntanga
likhanye kuvamile ukuthi abantu bakhulume ngokuthi sifuna ukuthi imali yengezelelwe sifuna ukuthi imali yengezelelwe but if you as parliamentarians women parliamentarians engaged the ministry to make sure that izinto elikhuluma ngazo are taken aboard
i-ministry eye finance ikakhulu singakhangela kathesa ama budget consultations ayenziwe lapho sizahlangana khona ngesikhathi ungakhangela isikhathi sesikhona sesisifitshane singakayi khuluma ngebudgets lapho siyabuthana khona kobulawayo kusukisela mhla ka-7 siyafika mhla ka-11 November so isikhathi sokuthi kathe omama behlangana lo minister we-finance ukuthi sikhangele indawo esingathi ngama-social issues ama-social areas ama-social ministries afana labo health le education le minister of women affairs ukuthi sithi thina ngapha esikhangele khona ukuthi khona ngabe omama iministry leingaphiwa imali bazenelisa ukunika omama ukwenzela ukuthi nxa sikhuluma ngokuthuthukisa omama sebe sikhuluma into ebambekayo hantshi nje khonokho kuthiwa i-rubber stamping ngesilungu ukuthi siphonge ukuthi sibaphile kodwa bengela lutho siyahlala silokhu siphansi kade sakhululeka njengelizwe omama balokhu bedubeka kodwa siyathola ukuthi obaba yileyo lokhu hamba inkalakana zezimota omama babambalwa khonapho
Over to you, Honorable Ndizipi Swamuru Kutarisira. And also, I want to find out what has been the trend before with regards to women issues, especially in previous budgets.
Maita Zenyu. Ini Ndizipi Kutarisira kuti budget yedu ya 2019. Ngai cherecheze madzimai. Kunyanya bandiko ra madzimai. Ibandiko rinokosha. Ndai wongorura panyaya tingangoti family planning yekuronga mhuri vakawedzero bandiko remadzimai mari rinotibatsira kuti semudzimai asangoita zviya zvekuti gore mwana tikakwanisa kuronga mhuri tinokwanisa muna mubereki anokwanisa kubhajeta kuti mhuri yake inodei ndichizobata zvekare maererano ne tingangoti ne kurima agriculture madzimai vanhu vakatarisirwa munyika ino kuti vave nepunduso mudzimai akanga aine pake paanoti akapuhwa munda atakatarisira kana pama A2 akarima uchinzi ndo mudzimai mudzimai hafa akarasa mbereko anoramba akashingirira saka ndinokurudzira kuti bandiko redu remadzimai ngariwanikwe richicherechedzwa budget yacho ngaiti wandei kumadzimai nokuti vanobata zvakawanda kudzidzo totarisira zveku education kuti madzimai ngaende kuzvikoro nokuti ndo vanonyanyoongorora kuti makamira sei munyika munoda kubatsirwa nei kune urwere sezvakaita mazuva ano kune department rekuti reutano mudzimai anorwara necancer anotambudzika kusvika cancer iyo yamusvitsa pakuti anoshayika oshayiwa kana nemishonga yekuti aende kuchipatara taitarisira kuti bandiko iroro ngaricherechedzwe zvekare kumadzimai varapiwe mapachena, chirwere chekensa, BP, neshuga, nezvimwe zvakasiyana siyana. Nokuti mudzimai ndiyo nyika yacho.
Regai ndiuye kwamuri Honorable Kwaramba. Ngatitarisei nyaya yekuti nyaya dzemadzimai dzanga dzichibatwa sei muurongwa hwekushanda kwemari wehurumende mabudget anga achiitwa makore apfuura. Zvanga zvakamira sei in terms of allocation?
Pa budget allocation madzimai akanga asingatariswi. Mari yakanga isingaiswe mubudget yakatarisa madzimai. Zvinhu zvizhinji zvakangorerekera kuvarume. Ndovakanga vachiona mari yakawanda. Madzimai aizongonawo hawo mushomanana. Asi ruzhinji papasina kutariswa kunzi mari ngaende kumadzimai.
Saka imimi se Women's Caucus ndezvipi zvamuri kuita to make sure that challenge iyoyo inogadziriswa it's addressed.
Isu semadzimai tiri kutaura zvikuru muparamendi kuti mari ngaive inoiswa kumadzimai. Patinotaura tese, patinosangana, patinoreza maissues muparamendi nepatinonguva yatinopiwa tibvunze mubvunzo ndonguva yatinenge tichitaura maissues emadzimai.
Let me say to the listeners, those that want to send in your questions, you are free to do so on WhatsApp number, which is 0731168045, 0731168045, and the program is Ask the MP, and we have members of the Women's Caucus Committee, Parliamentary Women's Caucus, where we are discussing issues around the 2019 national budget that is going to be presented by the minister. And as we're moving on, yekelangize kuwe mama Buta. The Minister of Finance recently issued the 2019 pre-budget strategy paper, which generally sets the tone for the 2019 budget. In your view, does the strategy paper speak to gender issues? Ugwalo abalukhiphileyo luyakhuluma yini ngalezi ndaba ezimayelana labesifazane ukuthuthukiswa kwabo lokunye?
Ngiyabonga. Ugwalo lolu lugwalo nje olungalani labo mama. Singananzelela kathesi kwezempila kahle kule declaration ethi 15% of the total budget must be allocated to Minister of Health. Uhulumende wethu vele kakazi akwenze. And ku-health yonaleyo kathesi kulento yokuqala ukuthi i-sanitary wear abantwana bethu abasezikolo kuma-boarding schools abaningi ngabavela emulini ezihluphekayo kodwa benelisa ukubhadala abantwana i-school fees. Kodwa lawa amanye ama-social issues manje sokusiba nzima. Sithola ukuthi abantwana bathwele nzima sebesikhawudang umntwana esesikolo ngoba kalani uza kwenzani. I-sanitary wear iyadura kathesi it's going for more than $2 a packet. Abantwana abadubekayo bayithatha ugogo sekhaya and sithi umntana umzukulu umtholele imali yokubhadala isikolo umzukulu umtholele iuniform imali yokuthi kula maphedzi ugogo kakwazi khonoku uyayithatha ngathi i-government ithini i-issue eyabomama kusesintwini abafuna abantwana bethu baye ngaphi. Ama-sanitary wear iyadura but singathola ukuthi amakhondomu ema-toilet afakwa mahhala ukuthi lenzeni kuncedani khonoko abantwana liyabazala but abantwana lali funa ukubananzelela so i-government ayikhangela abantwana ayikhangela omama kodwa ukusisebenzisa njengabomama kuphela ukuthi into zabo zilunge kodwa khonoko thina sithi right i-government layo kayinike abantwana amaphedzi for free ezikolo kanikwe mahhala for free abantwana kabathole for free. I-government yethu ingaze yakhanya isindwa kwezempila kahle ngoba i-health nation iyafunakala siyafuna ama-ministers a-health abahamba emsebenzini baphephilile kanti manje bengananzeleli izinto ezi-basic ezifana lokuthi abantwana abamantombazana bazahamba ezikhathini zabo bakumele bekhanya bebahle kodwa umntana ayithatha i-cow dung ubulongo benkomo lani lihulumende enjani engazwela abantwana elingabazwela abantwana abavele emulini ezihluphekayo abanye bafelwa izintandane abagcinwa ngogogo abangayemsebenzini.
My thinking is that as parliamentarians, it is also your responsibility to make sure that these things are met. There is change towards into zokutabantu anava sebenzisa ubulongwe lokunjalo. Kuyini line likwenzayo okwenza ukuthi uhulumende abone ukuqhakatheka kwalento?
Tina, as women parliamentarians, siyazama ngazo zonke indlela kodwa ngingatsho ngokuqala ukuthi into esihluphayo ukuthi khona asitholi thuba elokuthi sihlangane lo minister wefinance iwomen caucus ikhokhelwa ngu-honorable uKwaramba.
Yes.
Besile sifiso sokuthi uminister abe azohlala lapha asikhangele simtshele ukuthi ukuze kube iZimbabwe elomdumo kumele kube yilokhu khangele ukuthi kubomama uhamba kuhlini abantwana.
Yeah.
Right, kathesi kule 2% le efakiweyo kuba nzima njani ugogo ugcina abazukulu imali ivele egole eAmerica ngapi ngapi $100 yani yafika ihletshuni sincane kanti kungani yona leyo mali ethathwayo indaba ingananzi ikhangele abalezi mali eziningi. Yikho esikufisa thina njengewomen caucus kungangcono ukuthathela abale mali abasekhaya. Ningabu ama honorable members abanelapha sise MPs sivele emaphandleni emakhaya ekhaya kwehlukene from urban centers ubunzima esibutholayo ogulayo buya kuwe ofelweyo yonke into inhlanyelo kathe siyadura kathe si government right ithi empowerment yini yena leyo uminister of finance nxa engananzelele esadinga bomama lapha uzafela khona ilizwi.
Honorable Kwaramba, Honorable Buddha is saying that you wish kuti munge muchiva nemukana weku sangana na Minister of Finance as a women caucus. Kuti munge mchitaura zviri kupisa pamwe yenyu zvamunoda kuti zvinge zvichigadzirwa. Have you tried to engage him and what has been the problem?
Ndingati tichangotanga kupinda muoffice. Saka atisati tawana mukana iwoyo asi zvinhu zviri mu program yedu kuti tofanira tisangane navo tigovataurira zvese zviri kutinetsa. Ndakati ku health tine mari iri kubva kunotengeswa ma juice cards. Inofanira kuti itenda iri 10% asi vari kupwa 50%, that is 5 cents pa dollar rega rega iri kuenda ku Ministry of Health. Asi imwe 5 cents haisikudi haisikuuya. Saka isu siyanga iri shure yedu yekuti dai mari yese yaingoenda iri chii iri 10 cents zvaizobatsira zvikuru ku health kuutano hwemadzimai.
Ndezvipi zvamunoda honorable kuti hurumende inge ichinyatsokoshesa panyaya dzakanangana nemadzimai? Tataura nyaya dzekurima, tataura nyaya command, honorable wambotaura nyaya land kuti madzimai anodawo kutanga achiwana ivhu. Asi takatarisana nebudget, zvamunofunga imimi kuti madzimai akanyanya kusarira munyaya idzi zvinoda kuti zvinge zvichigadzirwa?
Ini ndiri kufunga kuti madzimai anyanyobatsirwa maererano nenyaya dzekurima idzodzidzi, kuti ngavapiwe chimunda chake semudzimai chaanokwanisawo kuti akarima anokwanisa kuendesa mwana kuchikoro, anogona kuve akafirwa ane vazukuru vana iva vanokwanisa kuti havagozokuri vari nherera. Ndo chimwe chokutanga chandinoshuvira kuti madzimai aitirwe. Ndozotizve ndinoshuvira kuti madzimai dei anga awaniswa mukana wokuti vawane kunopiwa mishonga yechirwere chekensa chanetsa ichi for free, semapirwo ari kuitwa varume makondomu. Vakasvika varingonotora mahara mutoilet. Asi mudzimai muchembere, chinotirwadza ndechekuti semadzimai chirwere chekensa chikunyanya kubata 40 years and above. Vanhu vakura vasakwanisikana kuzviriritira, saka buna iye akawana kamushonga, mumwe mushonga iyoyo for free. Ndotarisira yatotarisira kumadzimai kudeva waniswa mukana iyo kuhurumende.
And honorable Kwaramba, the budget also speaks to issues around the tax system in Zimbabwe. Is the tax system sensitive to gender issues, do you think?
It is sensitive to gender. No doubt, like each nation 2 cents per dollar garig is per $10. Tukona kuti mari iyoyo imari inorwadza zvikuru. Nokuti munoona kuti madzimai mazhinji havashandi, pamwe anogona kunge atumirwa mari, mari iyo kuti achiishandisa yakutekisiwa. Saka ndikuona kuti zvinhu zvinosurukesa kutifambira zvakanaka
Musati mapfura panye taxi yoyo haisinzira here yekuti hurumende inge ichikwanisa kureiza mari yamuri kuti inofandira zvekare kuti inge ichiendeswa ku remember we spoke about the 15% of the national budget that's supposed to go towards health issues. Hazvisinzira here yekuti hurumende inge ichireiza mari yekuti inge ichienda ku ma issues akafana newe.
Zvakanaka kuti mari iende nekuti tinotaura zvokuti kuti zvakesari kuna kesari asi ndinoona kuti mari iyoyo dai paiwa nekamukana wekuti madzimai havatekiswe mari iyoyo ingotekiswa maybe kana kuti kunana baba kwega kana kuti kune vanhu vari kushanda chete.
Kana mukati kutekiswe vana baba vega nyaya dzamuri kuchemera dziri nyaya dzemadzimai zvinofamba here zvingafamba mushe. Okay. Mamu chiri kutsanangura imwe nyaya mamu.
Imwe nyaya ndatotana ndekuti madzimai ngavanzwe mukana wokuwana mabasa. Kuti kumabasa kwavanoshanda uko. Takatarisa iye zvino ku ministry kwedu mu cabinet madzimai mashomanana. Takatarisa kana kumabasa kana makomishinas. Kuma commissioner kuri nani nokuti vakaita hafafu. Kune mabasa ari pamusoro aitotarisa kuti dai madzimai achipowo mukana.
Akafana neapi? Mabasa akafanana neapi?
Ndingati kana kuti kuma directors ema company. Ngakuone madzimai vari pamusoro ipapo.
Speaking of that, chii chiri kumbenyeze kuwe inokwenza kuti abesifazana vengangeni ezikhundleni ezifana nandezo ngoba ama director ama companies bangena ngenxa yokuthi they are qualified to do so.
Uthi ngithi mina omama they are equally qualified. Otherwise we have got women about my qualifications who can perform better than the majority of men who are occupying positions that are very powerful in government. I would like to agree with Honorable Kwaramba when she says we think the issue of taxing it should only be done to our male counterparts because we have got fewer women, we have got better jobs. It's not that women are there, they are there and they are qualified, but there is that mentality and the cultural background that you think a company, it must only be led by a man. For example, if we look at the Reserve Bank of Zimbabwe, since independence, the governors are men, and even the deputy governors are men. Do you think we don't have women who are qualified to be governors?
Yeah, but we have it's deputy governors, think, Zimbabwe.
No, but it's only one I know of, that that woman who was deputizing on Gono. And she's the only one since 1980. Don't we have women who have those qualifications?
They are there actually now. Deputy governors who are deputizing.
But why deputy? Why always deputy governors? I think even the president of the country should also look into that issue. That position should also be given to a woman. And then see whether that woman will fail or not. Even finance ministers. We would have loved to see the minister of finance who is a woman. This now. We are saying this is a new dispensation. We should have seen a woman heading those ministries. There are women who have got capacity, but it's only that mentality that women they always to be deputies. Why?
You see, my confusion is Honorable Kwaramba. Why are women not coming out? What is the problem? You say they are there who are qualified. Why are they not coming out?
The problem is. It has been like that. Women have always taken they've been treated as second-hand citizens. Therefore, when jobs are advertised, some women do not apply. So it is our duty now to educate those women that they should apply and get those positions.
Like I said, that those who want to be part of the program, the number is 0731168045. You can send in your WhatsApp messages, your questions, your comments on that number. Pane mtereri atumira question pana pa kwanzi. Ko pane Maria Kambo iswa kuvarume ere. Kana kuti mari inongoiswa kumunhu wese in terms of budget allocation. kune yakambonzi ndeye varume here kana kuti mari inokonzi yes honorable
isu kana tichiti toda kusimudzirwa kwamadzimai
yeah
tikutoda kutoti ngaitouya mari yakanangana nemadzimai madzimai vaite bandiko ravo hasi yeah. Kutaura kuti yakambonzi varume isiri kudai madzimai yekuti mudzimai asumuke timuti mudzimai hoyo nasi
ehe Okay, we are going to take a short break, and when we return, we're going to be continuing with the discussion where we are focusing on the 2019 national budget to be presented by Professor Mthuli Ncube in the month that we're just getting into. Welcome back to Ask the MP. My name is Perfect Hlongwane, and we continue with the discussion I have with honorable members. Members of Parliament from the Women's Caucus Committee, and we're discussing issues around the national budget, 2019 national budget. We want to see how it relates to issues around gender and how they want the budget to speak to issues around gender. Now, the previous budget led to the establishment of the Women's Bank. In your view, how well has it transformed the lives of women in business, and what improvements are you expecting from this year's budget with regards to the Women's Bank? Ndichatanga nemi honorable Kwaramba. Last year's budget raika ikonzeresa kuti pange pachiita Women's Bank. Are there any improvements that have that you have seen coming from that establishment?
Yes, thank you very much. We are very excited about the Women's Bank. And the women in the rural areas where we come from, they are very happy. And the idea of having a bank account is very exciting. So many women are taking up the chance. They are applying to get loans. But I want to say the disbursement has not been favorable. Most women have applied, but they have not yet received the funds. Mm-hmm. We are just hoping that the money will come.
Mm-hmm. Mm. Yeah, the honorable Buddha.
On the same issue, anyway. Yeah, of course, women, they've got that excitement that you are now owning the bank accounts. But it's just a talk show. Because yeah. From my experience, mm-hmm. The Women's Bank, yes, we were all in support that we must have a bank that is looking at women only. But we are still having a challenge. The bank was just established, and up to now, I hope it has not received funding. All the women issues that are taken as the last items, maybe on the concerns of the government, they see women as the last thing to look at, as if we don't contribute. We contribute maybe 3/4 towards the development of this country. We are the women who spend most of our time in the rural areas, in the fields. We do farming, we do all sorts of things, and most of the women are widows. They don't have their husbands departed some time ago, and you find the same women is the very women who does the hardest part of the responsibility in the country.
Mm-hmm.
When you come back to the issue of the bank, I also foresee that even if that bank gets money, it does not cover the country. And we feel the bank must concentrate in our rural areas, in our rural women. Our rural women feel they must benefit from the Women's Bank. Mm-hmm. Because if the bank benefits the urban women, then that means it's a bank for the urban women, not for everyone.
Mm-hmm.
That's my feeling concerning the Women's Bank. Of course, it's there. We feel honored that we've got a bank, but that bank has not delivered, hasn't yet delivered anything to the women because of funding.
Yeah,
I don't think there's any sense that has so far been channeled to towards that bank. It's just a bank, so that women they feel we've got a bank, but there's no money.
Okay, let me go to Honorable Tinzwe Kutinya, Women's Bank. Murugu, you wanna say?
ndinoda kutenda.
Mhm.
Inyaya women's bank isu kumaruwa kwa tinobva, kwa infect kwa ndinobva, madzimai ari kuifarira.
Mhm.
Ini ndofunga kwangu ndo the first vanhu vakatanga kuwana mari.
From the bank.
From the bank.
Yes.
I think vanoda kufambirwa. Ukataura nao havanetsi. Total dzine number inokwana kuita 100 madzimai.
Benefited
ku women's bank.
Mm-hmm.
Isu kwandinogara kumaruwa vari kufara vari kutoti vari kutoida
saka
bosi vari kutove nepunduso ne bank iroro
zviri kutosandura
upenyu wamadzimai.
Mm-hmm.
Kumaruwa kwandinogara.
So you are saying the issue ndeye kuti as a leader you need to go and engage.
Yes.
Mm-hmm.
Semkuru unofanira kuenda ku bank kunonzwa kuti vanodei nokutopusha kuti madzimai anofanira kunge achiwana Mario Yukubengi.
Mm-hmm. Right. As women MPs, what are you going to do to influence the budget? Budget rikuuya, and you have your concerns. Zamuri kutaura pana hapa kuti pani nyayaye, kuti wana wechikora, wasikuwa na zakati, wasikana. How are you going to make sure that at least you influence kuti ma issues amuri kutaura nezvawo ange achiitwa take note and given some money. Honorable.
We are going for our pre-budget on Friday, and these are the issues that we are going to raise per meeting yatiriku enda iyoyo. Tichanotaura zvese zvechikoro, zvebimu, zvokurima, zvedomestic violence, kuti madzimai ngarege kurowa. Noto kana akarohwa zvinozopinza mari yakawanda vakaenda kunorapa vanodi zvakustretcha budget training budget health. Saka ndoma issues that chanotaura iwawo chaisa ma inputs edu patiri kuenda ku budget ipapo
chataura
zvakanyanya zvikuru semadzimai.
Honorable. Elikukhangeleleyo kumbe lingakwenza ukuthi kuze kuthathwe isinqumo sokuthi hayi indaba ezikhulunywa ngabesifazane kufanele sizinike imali ethile.
Ya ikakhulu sikhangele ku farming. Isifiso sethu njengabo mama besifisa ukuthi omama ku farming ngabe bayathola labo amasimu bethole lawo ukuphiwa inhlanyelo lo lakho konke okufunakalayo bethole labo ukuba kuma irrigation ukwenzela ukuthi kathese kunjenje singananzelela umumo lo uyatsho vele ukuthi izulu kaliko lilutshwana lizaba khona kodwa lilutshwana.
Mm-hmm.
Kutshengisa ukuthi umuntu ongumama nxa esekhaya uzathwala nzima. So ukuthi sithuthuke nxa singakhangela ilokuzeni ibhajethi elizweni liba nje yifarming like mining, but omama abanengi batholakala ku farming. So ku farming yena le USAID tina i government ngabe iyancedisa omama ngendawo zokuthelezela ama irrigation bebancedise la ngendawo zokulima abanengi abalandawo zokulima. Umuntu ongumama inkinga yakhe ukuthi gagala land ebiza yena ibizo lakhe ngumama ofana le first born endoda yakhe.
Mm-hmm.
Ngoba ulalutho awubalwa umuntu okumele uhlale uqakeza izandla kumkako, kodwa umkako angavele ahambe wena ususathwala nzima ngoba lalapho ohlezi khona uzathathelwa izinini zendoda zithi wena vele umuntu okuzabuyela kini le indawo ngiyanga kithi ngekamfo wethu ngekabani bani wethu.
Mm-hmm.
So i-government ma sikhangela kule budget ezayele kayikhangele kufarming ukuthi ithuthukise impilo zabomama lokubaphakamisa la ngoba incedisa ku farming irrigation ndabe irrigation indawo inkalatenda.
Mm-hmm.
Singakhangela futhi okunye okuncedayo indawo yama small grains.
Yeah.
Iyakhulunywa ngayo ku television khulunywa ngayo ihlelo lokhu ikhulunywa ngani kulolutho ozakwenza kahle besicela ukuthi ngesilungu kuthiwa implementation yama small grains ukuthi indawo ezinjengabo ezikuma kuma region 5 ziyavuma kathesi kunje ukuthi izilimo zangkhona ziyaphumelela. Bekungaba kuhle njani ukuthi endaweni zona zibethole empowerment siyothola inhlanyelo yonke into efunakalayo kathesi ngabe kuthiwa kona sithi thina this time ama-regions lawo izulu lilutshwana kodwa ngabe la ngapha ngalokuze kuma-region 5 kuzaba lokudla kuyaphuma onyawuti.
Mm-hmm.
Obani bani.
Yeah.
kona pose pose kanyera kuti government ingenza njalo abantu bangaba lokudla kavasela ndaba lokuhlupa le government ngoba bayebethola ukudla ukudla kwangona bethengisa ene njalo bencedise ngoba ama small grains ka intengo yangkhona iphansi xa elinywa lapha emaphandleni ungathola ukuthi nxa usukulanda esitolo kuyakuthiwa kuyadula kakhulu kodwa abantu bakhona bakulima kabazuzipa so ama market lawo indawo zokuthi kuthengisela kokukhanye umuntu la angazuza avuna abe la mathanaka alichumi athola ukuthengisa nakuthola imali eningi ungananzela isaka eli 50 kg ngabe la liyathengiswa njengentengo le ongathi nxa usufuna inyawuthi i 2 kg price yangkhona ngakuthiwa khona intengo yalana kuba njalo ngapha ngoba mama bethu ngabaphakeme
okay there's a listener here who says women are co-authors of their own misfortune pull down syndrome yanzi amutauri amukurukuri nezwi rimwe chete kuti nyaya dzedu dzinge dzifa what will be your comment honorable
icho kwadi icho kuti madzimai atisupportani kana ngati tiparutwa ma elections vanhu vanotoda kuti daita votera baba ningi ava votera mai ningi saka I mentality iri mu madzimai yakangogara iripo saka tupano fana kutoitwa ma zvidzidzo zvakanyanya kuti madzimai ava anoziva kuti aiwaka mudzimai anotogona basa mudzimai nemurume vese vakaenzana saka vano vanotodonzerana saka madzimai anofanira kuti adi atodzidziswa ndozvandambotaura zvezvo kuti munoona kuti kana madirectors emakambani kubva kwakawanda varume madzimai ako noti mudzimai nioda kutizvo mumwe wake hamusapoti saka anobva atongofunga kuti aiwa kana inani foti ndingaendi panzvimbo iyoyo ndigara hangu ngakuende varume saka madzimai anofanira kuti adzidziswe zvino kutongoda education chete ende takatarisa kazhinji madzimai arikuenda kuzvikoro education vanayo vakadzidza tine example ya Monica Mchango she's doing very well asi mukadzi anotokunda vamwe varume saka madzimai mazhinji akapuwa mukana wekupuwa mapositions vamwe vari pasi vanogona kuona kuti zvechokwadi kana uyu achizvikwanisa kuzviita kana nendondokwanisa kuzviita saka mukana chete unoda kuti upiwe madzimai
Mataura nyaya yedzidziso yekuti it is also critical that vanowana information vanowana dzidziso kuti the things that you're talking about vanokwanisa kuzviitawo as leaders do you take time to also engage them and inform them about these things
ichokwadi misangano yatinoita yese zvino tubva kuma elections ndozvinhu zvatakafamba tichidzidzisa madzimai kana pamusangano yese yatinoita kana kuma church tinoita misangano nemadzimai kuma church kwatinoenda tinoita misangano nemadzimai kunyange pari parufu tinototaura mukana kuti tivadzidzise madzimai kuti aiwaka isusu takangoenzana kumabasa takaenzana kwete kungoti kana ndiri mumba nababa ndopandiroti aiwa baba ndibaba asi kana takubasa zvakangofanana takaenzana
Jaganaka, there is also a listener here who says, I'm really disappointed in the women in the studio. They defy the 50-50 mantra they preach. How can they say only men should be taxed? How is it that even right? They want equality. They have to want the downside of it. Ndiumwe mutereri uyu wanzi nyaya yekuti varume ndivo vega vanofanira kutekswa yadzoka hanzi hazvizoenderani nenyaya yekuti pave nekuenzana kwemikana
okay no but mina ukuzwa kwama ndi uhonorable ngimzwe sithi khona i-taxing ungancono ngoba kulabanye abalemali eziningi anti bengoba irresponsibility eningi ikumama so omama abona labo be tax yona le mali encane naleyo omama bethu abaku informal sector abaningi bangkhona be tax futhi kono okuyimali okuncane abakuthola ukuthengisa amatamatisi so itina sithi amadoda of course yebo 50-50 khona kodwa nxa sikhangela futhi ku 50-50 kuma responsibility labo omama tesafa sodwa bone yabo imali ngangcono enathi utshwala but umama angathola $10 imali ethenga impupu so itheksi ngangcono kuyena lo ubaba ayotekswa etshwaleni lapho abathenga kho zonke izinto abazidla kutekswe
Another one here says the problem with women in Zimbabwe is that they don't want to grab the bull by the horn because the women bank we're talking about is led by a male instead of having a line of female management, you find males dominating. What is the problem? I don't understand the interest of female when it comes to their needs. Ndi mauchaza ariku ada anzi ma challenges amuri kutaura mudi kuti munge muchi zvandambo taura kuti komadzimai ari pichi chiri kuitika kuti tisaona muzvigaro zvatiri kutaura.
Regaindimbo pindura va mauchaza nyaya yekuti madzimai atitori zvigaro zvihombe. Ini ndiri kufungidza kuti nyaya iyoyo haisi yedu isu semadzimai. Power padenga pagara pane murume, it's cultural background yatambotaura iyai. Nyaya yekuti CEO webank aita murume ko zviri kuzosiya here kuti bengi rinokuti ndere madzimai saka kubvira kumanager kune kutsvara wese anofanira kuita mudzimai here. Kanditi kana chitaura nyaya 50-50 tikutotaura 50-50 even kana kuwomen's bank kwacho. Hatisi kuti varume hatisi kuvada kana kuvaona ka. Hatiti tiri kuti mikana yekuenzana saka varume ikoko vane mukana wekudi yekutora saka iko kuwomen's bank kwega ndo kunongofanira kuwanikwa madzimai here. Nokuti maministri zvakananga nemadzimai kuwomen affairs kongwanikwa madzimai ko kufinance kwakanzi ndekwe varume nani.
Okay. Ndine chimbo chekuti kufinance variko madzimai muzvigaro zvana director mukati.
Tinoda kuti mudzimai amboita minister. Toda kugava RBZ timbonzwa mudzimai. Deputy governor amboitawo varume.
It has become a trend that parliament year in year out it carries out consultations that atimbotaura nezvadzo kuti ma consultations are being carried out with regards to budget. To what extent are the contributions incorporated in the final budget zvinenge zvaitwa pama consultations paya munozozviona here mubudget rayo zviri kuonekwa here zvichireflect that rega inditange kuna honorable kuno.
Ichokwadi zvinooneka kana saizvo zvikataurwa zvikanokurukurwa kubhajeti zvizhinji zvinobuda tinozviona kuti zvauya zvinhu zviya zvatakakurukura zvinobuda ndomaonero atinoita.
Ini ndiro kuti nditipoka neizvishoma kana takaita bhajeti zviya ruzhinji zvatinenge tataura zvekumadzimai izvi kashoma kuti titi zvinonyatsobuda saizvozvo zvatinenge tataura vari kuedza zvavo but vasati vanyatsosvika chaipo chaipo patinotarisana kuti zvive zvakaringana. Like ifanga nyaya yebeam iyoyo kune problem mari yebeam haisi kuuya ndo chichema changu chokuti dai mari yebeam yava inokwanisa kunyatsouya semataurira atinenge taita funding iri kunetsa.
So how are we going to fix this?
Issue bimu ne issue ma issues emadzimai.
Ma issues emadzimai being incorporated in the budget.
Zvavo anogara ari pamapepa. Ndokwanongoperera chingotaura mukataura nyaya yekuti nyaya yeWomen's Bank zvechiwa Women's Bank inofana kutopuwa mari izvozvi. Women's Bank kana nyango tikatoloba varume in parliament kuti tibatsirei. Zvinotaurwa zvopera zvongonotiwa. Saka isusu tiri kuti izvozvo zvinoita kuti madzimai ari kunze uko asaone kuti isusu tine betsero kuva mukati muparlamenti. Vanongofunga kuti tiriko kungowenzera mabhenji ende kana madzimai akarwadziwa nenyaya dziri kunetsa mazuva ano vanoataka kuti madzimai akangozara vangoita queue muparlamenti anzi basa rekungomwa mineral water vakagara asi haisiriyo nyaya isusu semadzimai tinotorwisawo asi kuti nenyaya yekuti tichiri vashoma muparlamenti macho imomo. Varume vache ivavo vasingabetseri zvakanyanya panyaya dzekuti vatisundewo panyaya dzemadzimai. Varume vanongobetserana ivo zvinobatsira ivo sevarume zvisingatarisi fesi yako kuti ine bato ripi kana bato ripi. Varume kana vakuita zvinhu zvavanoda kuwirirana vanowirirana vese.
Saka dambudziko ndimi madzimai izvi?
Isusu madzimai hatina dambudziko inyaya yekuti tiri vashoma muzvigarowo zvine power. Tiri vashoma. Nesuwo takada hatirwe papa tinowirirana asi tiri vashoma voice redu ipapa zvi makatoti muende kana kuparlamend makaenda munational assembly kati madzimai munotoona kuti kungoitawo kurova mba manzou hapana zvinombochinja kunge kusvikira tadzidzisa vamwe vedu vagona kunzwisisa kuti ngatiwandei muzvigaro zvine power. Takutaura totaura with one voice varume zvavanozoita manje vakaona kuti mudzimai uyu ari kutaurisa ushu vanomutsvakira vamwe vanomushanda
kumtsvakira nyaya isipo kwatinobva kwakasiyana siyana kunzwisisa kwakasiyana siyana ndinogona kuudzwa zvisipo zvinamboitika kuti ndozviri kutorongwa namai honorable kwaramba nezvipauri isitombori nyaya vasiri kutomboziva vachida kungonzwa kuti tikangoita gepu rekuti hatichataudzani ivo varume vabudirira pane zvavanoda vakutopinda. Saka ndonyaya iri papa ndosaka manzwa honorable kwaramba achitaura kuti mateksi ngakuteswe varume havasi kureva kuti varume chete aiwa tirikutaura kuti nemadzimai tinotekswa but teksi ngainyatotaura zvakanyanya kuvarume nokuti madzimai ari muinformal sector madzimai ane bedeni rakawandisa rekuchengeta nherera dzakasara madzimai ari havasina varume kuminda kwavakasiyiwa vari vanodzingwa vanorohwa saka izvozvozvo zvinonge zviri zvimwe zvinhu zvinonetsa kuti mudzimai kuti uzoona kuti empowerment yacho iri chamusimudza papi hapana nokuti kodzero dzake anopedzisira anoza inonzi confidence nekuti anenge achinyanya kushungurudzwa pasina kwaanogona kunotaurawo nyaya yake kuti inzwikwe kumamisha matraditional leaders edu haakoshesi isusu madzimai ukaita dambudziko rete sori mudzimai kuenda kuna sabhuku anoda kutonzwa kuti vekuvarume vako vari kuti kudii saka oenda kupiraka saka ndoita kupi saka 50-50 yacho ndangoapply pamunenge muchibenefita imise varume kwatodzvinyirirwa isusu momo hamutauri nezvako.
Okay, we have about 9 minutes to go, and let me again remind our listeners that you can send in your questions, your comments on 0731168045. That's our WhatsApp number. And I have a listener here who says that on Command Agriculture, women are crying for combined wheat harvesters as they're not accessing these, while men have no problems at all. Can the budget accommodate a fund for women farmers as a standalone? The Muruku Gutsurira Zirkuita. Jai Kutsi Madzimayanga Chuana a fund that is standalone that support women farmers. Muruku Yuna say.
Trukuyona Yaganak.
Yaganak is a shkuru. Don't title of Tikano to Kutungo and a command Yakamira Madzimai. Women in farming.
Eh.
Look at you. Iyo nyema combine harvesters unotwarima witi yako oenda kuti unotsvaka combine varume vanenge vatora ndiko mabaningi wakaenda kuiko vanenge vadai riko ya asai huye witi yakusvika pakuna yawane mvura vamwada kutorizena kuri mawiti yo nokuti zviri kunetsa saka tinotoda mari inenge akatongomirira madzimai kuti makana iriko mari macombine harvesters akaita macombine harvesters one per province inenge akangomirira madzimai oga mudzimai kana apedza kurima anongoenda kundotora hake combine yake odi okoa kana iri yokurima uzova kuti ini ndikuenda kucommand yemadzimai ndinoenda ndorobwa mainputs yangu ndodi ndorima nokuti zvechokwadi ndozvatambotaura zvive zvekuti varume vanongosapotana ivo pache zvavo madzimai achitambudzira.
Okay, another one here says ari kutaura nyaya yatambo taura panapa ari kuti equity is equal opportunity when voting. Everyone has an equal opportunity. Women have the choice to vote for the candidate they want. When women vote for a male MP, why should we force people to have a woman MP they did not choose on basis of gender? Nyaya ndiri kupika from this. Inyaya yekuti you will agree with me kuti in terms of my numbers women constitute the highest in terms of population and it will follow that during elections women should support each other kana pakaitwa dzidziso yakakwana kuti vange vachiona kuti tisu titakawanda madzimai so that it also reflects to the positions them are ministers as you go to government, is it not?
Nini regandi pindure mutevereri uyu ataura uyu inini handidi kubvumirana naye chokwadi chiripo ndechekuti madzimai akadzidza tinawo izvozvi ariko madzimai akadzidza asi kuti nyaya iripo ndeyekuti ndati madzimai vazhinji manje vanozoshayawo ruzivo rwokuti kana mukadai mukapiringishana pachenyu munozoita vashoma kuzvigaro zvine pawa ndambotaura kuti varume havadi mudzimai ane pawa varume havadi mudzimai anovakwikwidza papawa vanomutsvakira tunyaya kana uri mudzimai ane murume kumba baba ivavo vakasasimba vachaudzwa kunzi imimi makavata kuno mudzimai akavata kuhotera nhanhingi zvisipo saka mudzimai ane pawa agara anoramba achishungurudzwa futi Saka inini kuona kwangu nyaya yekunzi madzimai takawanda, we are more than half of the population womba. Asi nyaya iripo ndeyekuti isusu madzimai munyaya dzezvigaro zveutungamiri takasaririra. Atitarise kukatanga nyika kuti na 1980 tatina ma MPs mangani, madzimai ma ministers mangani. Tinotoona kuti parliament isangari varume. Amenoti makana vanga vasi 4 5 vatatu akadzwa shoma shoma. Ende madzimai waya akagara nguva yakareba vachingova shoma shoma, vachingova varume. Tingainzana here? Munhu mwa akutosvika mugweru tichienda kuBulawayo. Nemunhu ari kusumuka muno muHarare, ngonzani tichi hatishikei nguva yakafanana.
Kwanzi kuripo mujau.
I also wanted to respond to that one. Now the issue of resources. Unoona kuti madzimai atina chandinacho, handina motikari dzekuti ndingamhanye mhanye ndichikampeina, handina. Madzimai hongu vanogona kuti support. Asi vakangoziva kuti pana mining apa varoda kuku varoda kukondesta, ndinovadaisirwa murume akasimba ane mari ane zvese. Ende vanhu vedu havatani kutenwa, vanouya votengerwa magrosari, votengerwa kana nhumbi magumbeze chii, vati vatotenwa. Saka tiri kuti maresources madzimai ngatipiwe maresources kuti ndive ndinokwanisawo kumira ikwali nemurume. Saka pari zvino zvakatooma kuti ndive ndinokwanisa kumira nemurume ndichiningirikina ndichikombita naye anotouyina chete. Whereas isu tiri 52% taitofanira kunge tichitotonga kwese kana muparliament imo mungadai makazvara madzimai varume vari vashomana.
Honorable Shaba, tino my question still remains kuti nyaya inogadziriswa sei. I think that is going to be our last question in tonight's program. Nyaya iyi tinoigadzirisa sei, nekuti tichataura tichanyora magwaro toramba tichingotaura, until when? I'll start with you.
Nyaya iyi yemadzimai tinotoigadzirisa mubumbiro redu nyika yedu kuti ngatibudei neichi takabatana semadzimai. Yatove kutoti tese ngatite musoro pamwe chete, tirege kutarisa kuti pakambomira sei tingoona mudzimai. Tikangoita saizvozvo tinobudirira. Uyezve pabhajeti yedu yatiri kuenda iyi taichifungidzira kuti tikanoitaura semadzimai takabatana takaisa musoro pamwe chete, madambudziko edu ndinoona seachipera. Tese kuti pangwana panomira mudzimai ngandionewo seumwe mudzimai, nditsigiremwo mudzimai ndione seni, nekuti mudzimai ane nguva neupenyu hwomwe mudzimai.
Honorable Kwaramba, as we wrapping up, zvogadziriswa sei matambudziko amuri kutaura? Hakuna macombine harvest acho, hakuna fund inoenda kumadzimai. Well, how do we fix that?
Zvinotogadziriswa kana constitution yedu yanyorwa ichisupporta madzimai. Kutoitwa mutemo chaiwo kuti pachava nefund yakamirira madzimai, pachava nefund inomirira social services kuti itarise zvichemo zvemadzimai.
But the constitution then inotaura ishu yekuti hapafaniri kuva nekusarura, kuti munhu anosarudzwa nekuda kwekuti mudzimai here kana kuti murume, panofanira kuva nekuenzana kwemikana. So the constitution covers that.
Yeah, it covered that, but hazvisi kuitika, hazvisi kunyatsofamba. Handizivi kuti mentality yedu ingave ingachinjwe sei kuti tive tinotena, kuti tingove tinoona kuti mudzimai munhuwo anofanira kupiwa kodzero dzake dzakakwana.
Honorable sespeta gemach
sesemapetelweni.
Yeah.
Okay, kunde ngivambe ngapa ngishona zacina ngesindebe.
Akula nkingi.
Okay. Ine ndiri kuti nyaya ye kutsigira madzimai panyaya dzekubudirira kwavo. It's lack of political will of our government. Nokuti mitemo tinayo. Mitemo irimo.
And you are part of government.
Agenda irimo mu constitution yenyika. Nyaya dzedzati kutara pana padzirimo. Chiripo chete kungoti kusada kwehurumende kuti iite zvinhu. Nokuti kana vakatiisira bengi risina mari, kuti tingomarana kuno kuti fungo kuti ava ndo ari kupuwa, uyo ndiye ari kupuwa, pati tese hatina mari yacho. Mari wamunomo ibuilding, umwe mterera atara kuti kune varume ndo vari kumanager.
Ava vaka benefit, more than 100 women have benefited.
But 100 women mukonsensus mavo mune ma thousands mangana kana vakakutaura vakahwina nevanhu vangani. Havana kuhwina nevanhu 100.
Honorable, ndoda kuti ndigadzise panyaya yekuti kuconstituents kwangu kune vanhu vaka benefit mari. For sure mari iriko. Haisi midhuri sekutaura kuti honorable. Mari iriko kune vanoda mari kubhengere madzimai. Mari madzimai. Endai kubhengere madzimai munotora mari. Mari iriko mite maprojects enyu emadzimai.
Unfortunately, we have run out of time, so I'll cut it there. And I want to thank the honorable members that we had on tonight's program, as Siso Puta, Honorable Goodluck Waramba, and also Honorable Josephine Shaba. My name is Perfect Hlongwane. We meet again next week. Have a pleasant listening.